A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 16th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the late former Zimbabwean leader Robert Mugabe, who died last week and protesting Zimbabwean doctors.
And to join this discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 9 online medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Live Talk, we are talking about the late burial of the late former President Robert Mugabe and Zimbabwean state doctors who have downed their tools.
Thousands of people are viewing the body of the late former President Robert Mugabe at Murombezi, a growth point in Mashonaland West Province.
Mugabe will be laid to rest within the next 28 days at the National Heroes Acre, where a mausoleum is being constructed.
The former president died of an undisclosed ailment in Singapore a week ago.
Meanwhile, doctors in Zimbabwe state hospitals are staging protests following the abduction of Dr. Peter Makumbei, the leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Some of the doctors are on strike over low salaries, and doctors are getting at least about 40 United States dollars a month.
The High Court has ordered various ministries to look for Dr. Makumbei, who is among hundreds of disgruntled medical workers in Zimbabwe that are now living from hand to mouth. The government says it is looking into their grievances.
To join the show right now, please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yes, Uganda balingakuthola njani. Lapha likhona endaweni zonke ke esithiyeneyo ezomhlaba. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lukamoyi uRobert Gabriel Mugabe obhubhe ngeviki ephelileyo. Njalo siyabona ukuthi isidumbu sakhe lamhla sihanjiswe khona ngale eMrombezi Growth Point lapho adabuka khona. Siyakwazi ukuthi wazalwa ke koZwimba eMashonaland West Province. Abantu sizokuthiwa bebebaninganyana nje abahambe bambona. Kodwa ke kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe siyabiselwa eHarare. Kodwa ke ungcwatshwa kwaso bekuthiwa phela uzangcwatshwa sokudlule amalanga angamajumi amathathu. Siyakwazi ukuthi sokudlule amalanga amabili, kutsho ukuthi sokusele 28 days ukuthi kungcwatshwe owaye ngumongameli. Sizwile abantu sibe khonona abaningi besithi lokho kwenziwa ke ngendlela engayisiyo. Sibe sesithi phecelezi nje sibone ke okwenzakala khona ngale ke eZimbabwe njalo. Odokotela lamhlanje ke kade begijigijima betshaya itoyitoyi besenza konke nje becothoza uhulumende besithi kukhanya ngazani omunye wabo udokotela Makumbei, uPeter Makumbei unganothunjiwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Siyakwazi ukuthi kulabo dokotela abakhalela umsebenzi bafuna phela iholo likhuphuke. Okwamanje udokotela uthola iholo lakhe ke i-$40 ngenyanga. Kambe nxa kunjalo likubona njani zulukandaba? Ye, asingeneni kuhlelo sixoxeni. Nxa ufisa ukuthi ungena khona manje usifonele kunombolo 801-202-465-0318 leyo ke ngiwhatsapp. Yenza iphinda njalo 01-202-465-0318. Ye, kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kuenderera mberi pano pa Live Talk tichitarira nhoroondo yeupenyu wavaRobert Mugabe. Nhasi tawaona mutumbi wavaRobert Mugabe uchiendeswa iwo kwaMurombezi Growth Point kwaZvimba. Uyezve kumusha kwavo kwaZvimba uko vemudunhu iri nevamwewo vanogara munharaunda iyi vawana mukana wekuti vawanikwe ivo vachionekedzana navaMugabe. VaMugabe vakashaika kuSingapore vhiki rapfuura uyezve takaona mutumbi wavo uchiratidzwa kune veruzhinji kuRufaro Stadium kairi kese nekuNational Sports Stadium uko vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana vamwe vatungamiri vanobva kunyika dzakasiyana siyana vakawanikwa vachipinda vachienda kunoonekedzana navaMugabe. Tiri kutarisa zvakare zvatiri kuona zviri kuitika munyika apo nhasi vanoita mabasa madokta nevamwewo muHarare nemubulawayo vari kuratidzira vachiti ivo havasi kufara sekuti mumwe wavo Dr. Mugumbei vakawanikwa ivo vachipambwa uye parizvino havasi kuwanikwa taona nhasi vana chiremba ava vachiratidzira uyezve parizvino vachiri kuenderera mberi vachiratidzira tiri kunzwa kuti vane night vigil vari kuenda mberi vachiimba vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende panyaya dzemuhoro wavo uyezve panyaya yekuti mumwe wavo vakapambwa saka pindai muchirongwa muwanikwe imi tichitaura nemi vanoda kunge vachifonerwa nyorai nhamba dzenyu ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tiwanikwe tichikufonerai tinoona tina dadira ichitungo ari kuona ari pano Taru Bomero ari kuti what is needed is to pray for the country Terence Naro ari kuti tiripo futi aiwa tinokuchingamidza iyi tinoziva munoti supporta zuva nezuva uyezve pamunopinda muchirongwa idzai majanya pakanzi share kuitira kuti vamwewo vakunzwei progress manakira ari kuti tavemo muchirongwa maswera seiko kwamuri ikoko vashamarari vedu aiwa kuamasikati yezvine zvita swera zvakanaka chaizvo uyezve tinokutenda iyi kunge manga muri pachirongwa chedu mangwanani uyezve munetsu zvakare iye zvino asi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu nhasi tine gango ipo pano pa live talk kana muchida kutaura pamusoro penhoroondo yeupenyu wava Robert Mugabe avo vataona nhasi mutumbi wavo uchiendeswa ivo kumusha kwavo kwazvimba kana zvee zvakare muchida kutaura imi pamusoro penyaya yekuratidzira kuri kuita vana chiremba muHarare uyezve nekubulawayo kwatiri kunzwa kuti kubulawayo kumpilo hospital uyezve nezvimwe zvipatara zviri ikoko kubulawayo vanhu vatoti aiwa hatisi kushanda vabatana ivo nevana chiremba vari kuHarare uyezve kuratidzira uku kuri kuenderera mberi kuri kunzi iko kune night vigil pari zvino handizivi kuti tine mapicture here ekukuratidzai
yes,
asi tichange tikukuratidzai
yes I think we've got a video of Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he's saying about all this.
General of Zimbabwe Hospital Doctors Association. And if you all recall, the initial industrial action that we did in December, that was the longest, as far as we can recall. It lasted 40 days from the 1st of December to the 10th of January. So I was one of the leading spokesperson of that executive. It's very sad indeed that we are gathered today with profound sadness because of our colleague that was he just went to disappear.
Abducted.
he was kidnapped and abducted. And to be honest with you, to me it came as a shock because first of all, I wasn't expecting that in Zimbabwe, with the amount of security apparatus that we have and the amount of the national budget that we always put towards the security sector, that a grown-ass doctor or a grown-up doctor can go missing and no one knows where a doctor is, a grown-up person with a grown-up person who's functioning normally can go missing in the middle of the night and no one knows where he is. Totally, that's not acceptable.
So that is Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Lapho ke uBhebhe yamozwi yakhuluma ukuthi kambe umuntu omdala njengoPeter Magombei udokotela ongusenior doctor sibili angachacha kuphela ukuthi hayi kasabonakali so uthi lokhu vela kwaziyo umhlaba wonke jikelele akwaziyo ngoba even leZimbabwe kulabo dokotela kulabo abantu bezomvikela abaningi kakhulu ngemali eningi ifakwa kuminister of defense the minister of state security lazo zonke lezo kambe uchathe waya ngapi. So ke siyabe sikhuluma ngakho khonokho lokunye okuthene khonokho ke okwamoyi uRobert Capitol Mkhabe kunjalo ke mabalazi.
Aiwa tinotenda vari pa live feed yedu pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona munogara muchititsigira zuva nezuva regaitimbo kuchingamidzai pane vasisirudo adozwa varikuti saka vakapambwa ndiva mugabe here ndofunga vadomboti vanhu vamboti sekei zvavo Ekinias Zondo arikuti hello sisimavi hello zviri sei sei kwamuri ikoko tina chetsakawira anzi ndifonerei achibvaisa namba dzake Amos Murerwa anzi ndifonerei vachibva vaisa namba yavo uyezve vakaisa ne code namba yavo Nyasha George Matambirochka arikuti ndifonereiwo maswera sei aiwa taswera zvakanaka anabva kuti Zimbabwe government and loves the dead as they don't care about the living. Arikutaura kuti zvarikuona ndezvekuti hurumende inenge inofarira vanhu vakashaya kwete avapenyu. Top 10 yedu Courtney Mepi Courtney arikuti hanzi handifunge kuti varikutungamira vachapedza temu yavo. Ndokutaura kwarikuti Cuthbert Maposa hanzi muri sei vashamarari. Tiripo pamepo aiwa tiriwadi Nyasha Jose Matimba Ronyi Choka arikubva tivo ndifonere ndobvaisa namba dzake saka tine vazhinji varikuda kufonerwa uye vanyora namba dzavo wamambo hanzi tight situation Douglas Makombe Mutsenge arikuti just joining you I'm here in Kapa I didn't miss nyaya yemushakavu hanzi vaakupiko nasi how far is the museum construction that's far aiwa mukoma Douglas Mutsengi parizvino mutumbi wava Robert Mugabe avo vaimbova mutungamiri wenyika uri kwazvimba kumusha kwavo uyezve vamwe vawana mukana wokuenda kunoonekedzana navo kwamurombedzi nhasi Terence Naro ari kuti ndifonerei achibva aisa namba dzake Courtney Mepi Courtney arikuti dai hurumende yanovakawo kuchimoi kwakafira vanhu vaizama kusunungura nyika vave kuita bhizi kuvaka guva ravamugabe regorude saka rudojo vanzi garwe abva taurawo zvakawanda pano ativerenge zvedu mazwi ekunyomba George Summer Holmes arikuti I'm watching you from Harris Smith amenonde kupi woku Amos Murerwa arikuti hello sister Mavi and Mr. Gibbs we need to be the one to have one voice and to pray also for our leaders Zimbabwe needs prayers asi ndiri kunzwa kuti pane munyarikani aripo parizvino regai tiende kwavari
yes our first guest is Mr. Max Mkandla who is a former freedom fighter he is based in Bulawayo Mr. Mkandla welcome to the program sir
thank you very much good evening to the listeners and the leadership in the country across
thank you so much now Mr. Mkandla we see that the body of the late former president was today in Murombedzi Rock Point. What's your take about taking this body all over the show like this? Do you agree with what is happening?
First and foremost, culturally here in the country, this is the first of its own kind. Something that we don't even believe or wish to see happening in the country. It sounds like an abomination culture. But however, those people, they've got their own way of doing things, which is not a Zimbabwean way of doing things. This is where we are actually disagreeing with them.
Yeah. So, ubona ngazani ke ngase ukhangele ngesindebele ungathi khona ukube bebhotabhota lesidumbu sakhe umoyi ungathini ngakho
kuyincwala akufanelanga ukuthi kutholakale kukhona esizweni seZimbabwe njalo ngamacala lawo enzakalayo lapha ngizakhuluma sibili okusemoyeni lendlela esibona ngayo esakhulula ngayo ilizwe akumelanga ukuthi belokhu ebhodibhodisa ngendlela yonaleyo asizuzi litho kokho zimali zona lezana ezihambayo ezama-taxpayers khona kule ndlala engaka lo gesi ngakho ngakulazisa lapha yidlala kuphela izinto zikhwela njalo njalo kodwa ke kube sokutholakala ukuthi khona umuntu owenza isimo lesi sabanje nguye lokhu ebhoda-bhoda kangaka ngomhlaba yolithuna lo kuyazila lokho mna ngibona ngazani yikusithuka into engafanele ukutholakala isenzakala ebantwini
ye nxa sisihlangela njalo baba Mkandla sibona ukuthi odokotela kade betshengisele esibhedlela lemgwaqweni bathi omunye wabo wathunjwa ungathi ngakhonakho
lokhana kuyinto sibili ezilayo odokotela balelungelo kutshengisa ukuthi babambeni badinga ukuthi omunye wabo lo ezibonakala ukuthi kanti ungaphi Asithandi thina ukuthi khona odokotela bengatholakali ezibhedlela ngoba na kuyasiwa. Injalo amanesi kakhulu lutho abangalwenza basoze be-admithe umuntu aba-admithayo ngodokotela befake izinsuku ukuthi khona kuyabe yahlala insuku ezithile bebonile lo mkhuhlane wakhona ukuthi khona unganqinekelwa njani. Kodwa ngalokhu luhlazo lolo esolwenzakile lolo benzela ukuthi khona umuntu lo lapha akhona ekhululwe batshengisa ukubambana. Lokho nami ngiyakuvumela lanxa size ngafa kodwa-ke kumele phela bekhalele omunye wabo. Lohulumente ngenele kuze kutholakale ukuthi kathi ngobani oyenza ubudlovunje ngalokhu.
Kodwa vele eZimbabwe abantu bathunjwa njani? Sokujayelekile phela sezwa utyayita mara onabanyana bonke bona lapho bathunjwa ngubani vele mkazi?
Indaba yokuthunjwa leyi ilokuxhwala okuthile elizweni. Kule sivevo kuthiwa ntwana umtondori lwane owathi ecathile kwaphuma amabizo okokhembu khona lapha nomkhadi lakho kwapho kuphuma kwabuya bonke labo opatrick nyamanyama okane nkala zonke izinto zona leziyana lakhathesi latest yona leyo odamara laba kukhona umuntu olesandla esingalunganga esingingolileyo sigcwele igazi okwenzayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu.
So, into esingayifuniki le ukuthi khona siyibone senzakala elizweni.
Ye, siyakuzwa. Sicela ubambe khonapho-ke baba Mkandla. Besicela abantu abakubandla le-ZANU PF ukuthi bangene khonapha kuhlelo. Silethemba lokuthi sizabathola labo bakhuluma abakwethulayo. So, Mr. Mkandla is saying that in terms of abductions, this has been happening, you know, in Zimbabwe. So, he says that apparently there are some people who were actually abducted and up to now, they cannot be found.
Mm.
Yes, but Zimbabwe has got some good laws in terms of finding people and maybe state security.
Mm-hmm.
So he's pointing everything to the government. Says the government is just doing it.
Mm-hmm.
You know, so maybe we're going to get a government spokesperson or some other person to just give us a take on what is going on here.
Mm-hmm. Mm. Very interesting take indeed. Let me just read some of the comments that are on here on our Facebook page, our Shona Facebook page. And also we will be trying to cross over to Zimba to see if we can talk to some people over there who we can manage to hear about what the situation is over there.
Mm-hmm.
Amos Madzinga, Arguti Mutumbi, Wakosha, Kudarika Vafi. Shwakaoma Zhenika Yedu, watching from Durban, please call me. And asindukunzi kuti pane pane avaruda kutaura nesu rigetinde kwavari. Hello caller.
Makadiwo tichimbaze.
Tiri wadi tukutaura nemi muri kupi uyezve munoitwani?
Muri kutaura nemi ndiri kuDurban ndeitwa Gabriel.
Ehe, taurai tinzwi.
Ya ndoda kuti ndimbobata nyaya mbiri zvangu.
Taurai tinzwi.
Pane mutungi wapurezidendi vaiva purezidendi vedu vamugadara azvii zvinosiririsa kuti munhu mukuru angade akuchichengetedzwa owana nguva yake kuzorora vakumombeya naye hatichazivi kuti kuda kuratidza vanaani kuti mutungamiri wenyika akashaisa.
Asi pane chakaipa here kuti mutumbi wavo uendeswe kumusha kwavo?
Hapana chakaipa sekunzwa kwatakaita kuti mutumbi wavo ivo pachavo vakanga vatiwo vanda kuradziswa kumusha kwavo. Zvinhu zvaifanirwa kunge zvichiteedzerwa nehurumende kuti pasaita makakatanwa hongu vanenge vavadeclare sehero. Asi vozoti aiwa mukuru wenyika akanga atanga kurara pachina mai vake izvo ha zvakakosha chaizvo zvokuti hazvaifanirwa kutiite mazuva akati wandefamba navamwe.
Pachivanhu zvinganzi zvinokosha here kuti mutumbi ungogadzikwa panzvimbo imwe chete, zvakamira sei?
Pachivanhu chedu tinoziva kuti kana munhu mukuru akaita savamugabe kana vashaita vanofanirwa kutsvagirwa nzvimbo yavo yakasununguka inoita kuti munhu wese wemuzimbabwe akwanise kusvika ipapo achinoona mutumbi wavamugabe ndovaona sehiro renyika yedu. Izvi zvino hapana anoramba, asi chakunetsa ndechekuti kana tikatirira mamwe mashoko aitaurwa nana vamatema danda mazuva aya vamugabe vachibva kubviswa pachikara vamugabe vakaitwa kuramirwa mhosva dzese vakanzi ndivo vakanga vari pamusoro pekuita kwese kushata kwakaita kurawa kwevanhu kuita sei ndo vakanga vakupiwa mhosva idzodzo but tinoshamisika kuti nhasi the same people ivavo futi ndova kuti aiwa vamugabe ndo mupresident wenyika handichazivi kuti vaizvitaura zvi vaizvitaura vakananga zvipi vachida kufadza vanani nhasi vava kutaura izvi vachida kufadza kuti vanani seno vanga vari vanhu vano vane chokwadi vaitiudzawo chokwadi kuti nemhaka iyi vaituka vamugabe panguva yavakabviswa pachigaro nhasi vava kukosha vasingachatauri vasingachapindure zvavaitaura ndo patinongoda kungoti deno vamwe vakuru vedu ava vanga vachipindura wa ozoita chechipiri chandoda kutaura panyaya yeutongi hwemuzimbabwe
taurai tinzwi
tiri vamwe vevanhu vanotoshuvira kuti sei zvirango zveupfumi zvabviswa but kana takatarisa zvirango zveupfumi zviri kurunzi nevakaita zvirango zveupfumi remekedzai kodzero dzevanhu kodzero dzacho idzozozo zvinhu zvingori simbu kuti munhu kana akachemera kuti ndokumbirawo chingwa mupei chingwa kana kuti momuudza kuti chingwa pari zvinhu hasina tabika mabhanzi ndoatinawo ndoatakumbokupa pachinzvimbo chechingwa kana munhu akadaro onzi ngaachisungwa ngaachino akutorwa usiku pasina anoona kuti aendeswa kupi zvinhu zvinorwadza seresi zvinhu zviri kuti ivo vari kuzviita vari kufara because vanozviita pasina chinoya kwavari saka izvozvo zvinhu zvinorwadza masanction tinoda kuti abviswe but ngaabviswo tichiteedzerawo zvinodiwa nevanhu vakatisira mumasanction
aiwa tinokutenda
vanhu vakutorwaiyama dzedu tiri kurwadziwa kuti shuwa munhu angangotorwa kungonzi aenda sezvedzamarasi zvinza kwaakaenda sezvezvi uyuwo atorwa aane 3 days atorwa kuti tichaziva kuti achadzoka ari mupenyu here achafa here kana kuti tichamuona here izvozvo zvese izvozvozvo isusu muzimbabwe tichi vanhu vanga vachitarisirwa sevanhu vane security yakakosha inoziva basa kudarika dzimwe nyika dzese but kana paakuzi vanhu vanotorwa nemunhu ane futi ozi hatizive kuti atorwa nani izvozvozvo muminista of home affairs anofanirwa kupindura zvine mutindo kuti azvipruve kuti zveshuwa muno muzimbabwe hamusina security inovharidzira kutorwa kwenyika kwechipiri
dai maiwana mukana wekutaura neivavo vamuri kutaura vehome affairs maiti chii pari zvino
ndaingovakumbira kuti bhajeti riya ratinovapa riya rekuwandawanda riya riya ngariite basa kwete kuti bhajeti iro rokuwandawanda iro rongotorwa zvaroiswa muhomo dzemunhu umwe chete orya zvake achirega kuti vanofanirwa kunge vachishanda kudzivirira isusu zvizvarwa zvezimbabwe kuti tinge tichiwana kusununguka kwakakwana tichichengetedzwa tisingatorwe usiku vanhu ivava vashande vakasununguka vaite basa ravo chairo chairo kwete kuti bhajeti rinobuda rakakura rokuti kutishende nekuhome affairs asi basa raro hatisi kuriona nokuti vanhu vari kungonyangarika ende vaa vakuru vacho vachingotaura kuti hatisi kuziva tiri kuyunivhesiketi hatisi kuziva tiri kuyunivhesiketi ende zvinorwadza ndechekuti foni dzavari kushandisa dzinonzi ndo dzimwe chete dzadai kutenderera muvanhu vese vakambotorwa vakatodzoka
aiwaakanisi
kuti vaende kunetwok kumanetwork provider kunotiti tipei munhu uyu akarejista foni tizive kuti akarejista ari ani achigara pasi aende kunotsvagwa kuti nemhaka yefoni yako ichishanda zvakashata zvinoita kuti vanhu vachinyangarika munyika
aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutendai mukoma Gabriel mafamaita sazita yemuchakabvu vaGabriel Mugabe asi tinotendai mukoma Gabriel kunge manga muinesu pachirongwa nhasi tine vanhu vakati one day saka tochiti aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka bye bye
ye kunjalo ke mavelasi slobaba osecingweni lapha ke what is his auto slow manning, Zotta Slomasu, Eva Masu, how Jonajan?
And
I turn on the television. Siachon, no, Wazani Urukini, the Sukum, Loko civil. I'll occupy Wingo, where could do anyone? What's so for the Masu? Is a phone up a Cateso, Baba Masu. So Baba Mkanda, mouse is about to Kuluma Lapa, Omu Lapa, oh, Translumi Baba, a phone in order to start to Baba Losa phone in class.
Hello, Mkoma Salim.
Halo mga Simba ya sisa.
Ai wa ataka Simba. Tipe wafungwa zenyo na sine gangu. Amino timuda utawaranyezu ina.
Nasi nduku wazwa ni nyayema doctors.
Cha urayenyu.
Ya nyayema doctors ya. Urumenda ndukuti. Wanu nyato ongorora ya. Rekuti doctor muno. Ane. Nitu. Ano. Akadziza. $40 US. Then wana kupa Mugabe kuti wani munhu akapa kudhara.
Mhm.
Vachispenda mari yakawandisa kuti mari yekuti vaitore okay to divide to pa ma doctors ma life saver sevanhu. Vakaenda kuzvipatara izvozvo tine vamwani vanokwanisa kuti vaoneke nema doctors. Ma doctors vanokwanisa kuona vanhu. Ine vamwani vazhinji vari kufa. Vamwani sometimes pamwe vanenge when he must not put a doctor, but it will be wet. It was no what the government did yet now. I cautious working right now. It's no cautious at 1 month.
I want my shock on my quarter to ratings.
Yeah. Can I come back with the good guy? I think I'm going to be the better. You can't buy development, you can't develop. Because I know it's all on this. Marami, I'm looking at. My institution is Anakunak. Mupanako Kunato is Marino Panaputi. Teachable for Chenipi is very important. So Angubana, right now, Magesa Kuna, Anoya Osiku, agenda early morning. So Utikana Manguma companies, Batovar. Boda wacha kwanza kutwachiwa pare. Para hizo zo, kisuwe, makama sali jeti, tasala kisho maitoto, tabdo mani kitu wakuti. Kana angane wacha andi kana 200, after 30 mwyo kubara. Boko, wanga chande sayi mageti pasina. Saka zunu zino wata kuti, umedo ngai nyato kundisisa kuti, ili kuda kuenda kupichaiko.
Aiwa, mashoko makukuti.
Aina toranu.
Ehe, mashoko makukutu tichaedza zvamataura izvozvo kuti tibeedze makurukota vauye pano vachitaurira vega vachimuchinyatso kuvabvunza kuti kutaura kwamaita kuti sei ivo vari kuona zvakakosha kuti vawanikwe vachiisa mari sekutaura kwamaita pakurangarirwa kana kuti kucherechedzwa kwemunhu mumwe chete iyo nyika upfumi uchienda kumawere. Saka tinokutendai Mkoma Salim nekunge manga muri panhare. Thank you so much.
Now, marvelous, we've got Mr. Tingumuzi Puti. He's a parliamentarian and he's in the ZANU-PF party. Mr. Puti, welcome to the program.
Thank you, Gibbs.
Thank you so much, sir. So, briefly, we are seeing that the body of the late former president was in Mrombezi Growth Point today, or maybe still there. So, now, what's your take on this issue of taking the body from one place to the other until he is laid to rest in 28 or so days?
It is something else to say that it's been moving from one place to the other. But it's another to appreciate that indeed it was supposed to move to places that it has moved to and from so far.
Mm-hmm.
When you talk of Robert Mugabe, remember that you are not talking to Dingumuzi Phuthi or about Dingumuzi Phuthi. You are talking about an icon of our lifetime, whose immortalization can be juxtaposed to that of Rhodes. If you will tell me why Rhodes has to die in Cape Town and had to be pulled for many months from Cape Town in order to be buried at Mavgaziva Kumatopo Kankwedu, I will really understand that indeed the administration then believed that Rhodes was one of their kith and kin who deserved that because he created wealth for them. Robert Mugabe created wealth for black people, not only in Zimbabwe, but in Africa, by giving them a towering coaster, which should stand at shoulder-to-shoulder level basis with the M race in order that we defy the complex of inferiority. Us taking land was through the bravery and the principles of Robert Mugabe. And such are among the things that we remember him for. Forget for a short while about things that we don't agree with him in terms of his principles then, what he could have done here and there. But one thing that towers is the great man that he is. So when the process of immortalization of a tower is happening, people tend to be very divided and tend to be used to believe that it is fashionable to talk about such as if it is the first of its own kind.
Mm-hmm. So, yeah, siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe konapho sithathe ubaba uMasuku. Baba Phuthi ungayindawo. Baba Masuku, ungawutshona njani?
Ngatshona baba, utshona njani?
Ye, sesikuzwa kathesi baba Masuku. Phose lakho sibili, kunabantu abaningi abafuna ukungena kuhlela.
Ya, ngithanda ukuthi nje ngikhulume indaba lezi zonke zombili. Ngicawala uvalo ngimangale nganzi zodinga imizi labo bekhuluma njalo ngomgala. Ngizama ukuthi ngibachasisele indaba yokuthi asifuzanga sidistorte i-history yezimbabwe because of political affiliation. Obaba uJuma ikwazi yesitadele Mugabe isisupa yibo bonke bekhuluma bembabazi. Wasikotha uMnangagwa. Wathi uMnangagwa is useless, useless. The same people who attend uMnangagwa uMugabe is useless. We are testing. Samta bakhuluma bambabazi bathi njalo uMasanta bamhlawuthi uMugabe bathi wayebulala abantu esenzanguye because those people, these people are not serious now. Of which vele sibalalele siyabeva abakhulumi lutho abantu laba bafuna ukuzingela nje. Right umdala lo sehambile over. You are forgetting about him. Vele lokuthi sibekwazi ukuthi alright ngeke orong ngeke akukho. Ngibuye endabeni le eyokuthi amadokotela umuntu anyamalala. Uyazi into eyimangalisa into eyi-one. Ngizafisa ukuthi lingincedise mhlawumbe kuyabe kungikhutha nje kuma history here and there. Investigation zamapolisa aweZimbabwe ever since abantu ba-abstractor. Elake lamuzwa kuthiwa ubothiwe ethe ethekisa icala lokuthi we-abducte umuntu uphi. It's over 50, 100 or so people. Akutholakali umuntu o-abducte abantu bona lawo ophendukayo nawe uyaritelizen nathi samasplit one kathi kutholakale lo yedwa nje kuphela kutho ukuthi this is an in-house thing. Bayakwazi ukuthi there's investment eyangakuyona leyo ndawo ekuthi abantu udokotela bamthathela nithi bamelele udokotela esibhedlela ithi amthathe anyone.
Hayi
kakhulu abambethe.
Ehe, hayi siyakuzwa kakhulu baba Masuku. Sibongile ungatshela kusasa Masuku.
Kulungile.
So that is Mr. Masuku. He says he's wondering how somebody can abduct a doctor and let alone a Zimbabwean. He says ever since these abductions started, no one has been arrested for you know, being suspected of having done it. So he says it's an internal issue. He suspects these are state security agents. So now, and according to Uputi, Uputi yakhuluma sibili ukuthi lokhu ngazani ube ubhotisa uMugabe kusenzwa konke lokhu uma owayengumongameli wayengumuntu oqakathekileyo. So he says Mr. Mugabe was a very important person. So we still have got Mr. Max Mkanda, but I'm told you've got a caller now.
Hello, caller.
Hello.
Hey, tutsora nani uyezwe muri kuphi?
Mudala na Tinashe takawira ndiri muHarare.
Taurai tinzwe mukoma Tinashe.
kuri sei ku Washington.
Ah, ku Washington ni kwa kuda kutonora mbijana, asi kuri nani amene iko ku Harare.
Awa, hakuno kuri kupisha.
Taura itinswi.
Alright, nyayando dota ngota randi, inya ya mgabe. Iya ino sivisa zikuru kuti mdala mkuru ngombezi kwa njese. Daiva msi ya zorora mdala kasi. Azitaitesi. Ozi nasari panu, mangwana alikuwa kati, mangwana alikuwa kati. Azitaitesi, tautu nyala nasesi. Munu mkuru ka anu da uzorora munu mkuru.
Saka sema onero enyu maida kutipa itwese yapa?
Angada ya kato chenge tezuka. Mbakano waona kurufare popae.
Ehe.
Oji chenge tezuka kase munu mkuru. Oji zorora muru gare. Antitika. Wanezo waka gona wa mgabe. Wanezo waka tazao. Asi pachokwari chokwari ndiye kuti bodi yemunhu mukuru haifana kungotenderedzwa kunzi nhasi iri pano mangwana iri pano kwatove kufumuka
kupanyaya yemadhokotera murimo imomo muHarare kwakamira sei
panyaya yemadhokotera painyaya yekuti hwadza zvikuru kana pataime amugabe chaivo hapana kana dokta waana akamunzi abdata zvazvototishamisa kuti hii hurumende yerudzi vanoana abdakta ndona dokta ari kukumbirawo chingwa zvinotisiririsa saka dai vanyarawo vakwanisa kumudzora ari mupenyu
atichazivi
kuti mupenyu here atichazivi kuti akafa here mane 3 days nawo asiri kuwanika saka hei ndokutanga kunoita mauprisings koku iwo havazvizivi kuti mauprisings anotanga nechinhu chidiki diki otozopedzisira nyika yese atove mauprisings
aiwa mashoko makuru
dai vanga vari vamwe vamudzora mukomana uyo ari mupenyu asina kana kukuvara asina kufa ndofunga taizo.
Aiwa tinokutenda imukomati nashe muve nezuva rakanaka. Thank you. That Nashe is yes. Saying that he feels like the other caller said that you know, the body of the late Robert Mugabe is now being abused. He's a big man. He should be put to rest and let his soul rest in peace. He's saying he Mr. Mugabe should have been buried after Rufaro Stadium, or at least after the other leaders said goodbye to him. And then he went on to say it's very embarrassing for the current Mnangagwa administration to have a doctor being, you know, abducted under their watch. He says, you know, Mugabe might have been a bad leader in one stage, but no doctor was abducted. So that's what he's saying here.
Yes, lo soneni dladla utilinjani basakazi umuntu ma esethule uyahlonitshwa hatsho ukuthi isidumbu sakhe sibeloko sipotapotiswa ungazani ukudlula kwakhe kuyabajabulisa. Yes, yamuzwa usoneni khonapho uyakhuluma ecingweni ke silo baba uMaxim Gandla. Baba Mkandla, akutsho ukuthi lokhu khulunywe ngobaba uphuthi lapha sithi ke wayengumongameli ngumuntu owayehlonitshwa kakhulu, ngakho konokho okwenzakalayo kulungile, kondile kakhulu. Ungamphendula usithi ngamafitshane baba Mkandla? Usakhona baba Mkandla, uyangizwa?
UJoshi Unkomo. Hayi, khona uMgabe uyabhodebhode siyangathi abantu ababulala ngomramba thina wabulala abantu lapha ngeGoground ebebhode siyanga kunokuqakathekileyo udivide abantu lapha iNdebelele ngashona kababonani abantu bona lavo bakathesa abantu balamadivision and ukuthi khona ngawabuthanisa abantu ndawezi uzowazibhubhela nje angazange ngixolise ngento yeGoground lento othi uyabhodabhoda lapha. Usebhubhile akuhlonitshwe khona lokhu eyigcine ngendaweni yakhe kube nokuthula nje. Imali vele bayenza kudala labo bantu ukuthi khona bebethatha abantu abanjengama labo bebhodabhoda labo. Enye imali yakhe yena uMgabe, enye imali ikahulumende. Ikahulumende ngiyami mina, asikuthi mele ngikahulumende kuphela but ukuthi kuthi lami futhi ngikalelwa khona lapho ngobana imali yama-taxpayers. Siyabhadala ama-taxes into yithenga lapho yathi uyibhadalele ibanjele imali yakhona. So zimali zothile zana ezilokhu ezidlalisa nje zibhodisa umuntu nje ukuthethini kusaseka vo omunye umuntu ethethe ukhosi lelizulu naleli kuyakuphela lokhu kuyakuphela lokhu asingazesa njala ngemfa yomuntu ubhubhile ubhubhile akuhleni ithila ngalenelelo amafulegi ethu ebuyele phezulu ephaphe akunto amafulegi ebelokhu ehlezi phansi ukuze befike i-30 days yona leyo kunamhlanje
saying, you know, the president was very divisive during his term as president. Mm-hmm. And he says he never apologized for the Kukulawundi atrocities. And today he still divides people as he's lying in his coffin, you know. So he says this is very sad because taxpayers' money has been wasted and, you know, he's not happy about the whole thing. So, Dr. Sloba Bukwebu, Ekumweni, Baba Kwebu, how are you?
Asazi kumbe bathatha kweyakhe imali kumbe bathatha esikhwameni sikahulumende kodwa nxa kuyikuthi bathatha esikhwameni sikahulumende ngaba ukudlulisa lokhu bafakele odokotela imali
so ke ukuthunjwa kadokotela umgombeke umagombeke ungathi ngakho
hayi lokho kuyesabika kuyindaba enzima sikile njengoba into ekhona egudwini
aha so ubonani into embi kakhulu
hayi into embi sibili kakhulu
ye egwebu yeqethisa khona
iyasekuthusa nje lathi indaba yakhona ye
hayi siyabonga kakhulu-ke egwebu ungathina nokusasa baba
kulungile
ye so Mr. Gwebu saying the late former president is no more so lay him to rest don't use a lot of money on him and this says that it's clear that there's something that is very wrong in terms of the abduction of Dr. Peter Makombei. Says this is unheard of, you know, but he knows that the government is capable of doing that. So maybe we'll go to Mr. Tengumozi Puti later.
No,
after
for now we have a caller.
Yeah, take a caller, yes.
Hello, caller.
Hello.
Hey, tell writings. We took on an annuity as Murkupi.
Murkupi or an Sivanda Brighton Arimono Mura in South Africa.
Tell writings.
Ah, munona chini chino tuisa kuti vanhu vari kungoramba vachitorwa nevanhu vari armed nguva nenguva tukuzvinzwa vematichers akambotorwa uyu ndeumwe wakanogerwa nebhodhoro uyu ndeatorwa futi nevanhu vari armed munyika mune chaos isiri kutaurwa nehurumende uchinzi hurumende zvinhu zvese izvi zviri maoko mayo kaizvi
saka poitwa sei
uye aiwa chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vemuzimbabwe ngavaite uprising because hapasisina bandiko revashandi risatira nemunhu waro ati ambwa nevanhu vari ambwa zvinyori zvinhu zvisiri kutaurwa kana kushambadzwa panhepenyuro dzemunyika kupa vanhu awareness kuti tine madisdens ava mumunyika kana maane madisdens ngavataure
aiwa mashoko makukutu
ava vanhu vavo that's why vasiri kutaura nezvekuti maita madistance right tichienda panhau tiri panyaya imwe chete papa madoctors ipapo munoona kuti vanhu ava havana mwoyo mumwe wavo ari kuchaina kurwara mwenje uye afire kwaakafirawo ivo vanotipambira madoctors because vanoziva kuti havarapwe muzvipatara zvedu saka zviri nyore kwavari ngoti vaitingo anything chavangofunga kuita because they don't benefit anything and they don't depend on the services zenyika
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi muve nezuva rakanaka
right ndandinoda kubata nyaya yekwamudhara wangu
yachingotigagaga nhasi vanhu vakawanda vada kuti vataure vachitaurawo mafungiro avo itegagaga
Alright. Munona chokwadi chakanaka. Ai vamugabe vanondinatidza chinhu chimwe kuti vakatotaura kuti mandeve akanga ari mhandu dzangu. Nekuti patenderedzwa tenderedzwa Bobab, Bulawayo as a second capital city havana kufunga kuendako nekuda kweiko imhandu dzavo naiza.
Aiwa, tichataura izvozvo maita basa hanzvadzi.
It's a good question. Tinotenda. I think it's a brilliant question.
This guy is saying that he believes that Mr. Mugabe during his time might not have liked the people from Bulawayo. Maybe that's why now his body was not taken to Bulawayo. But I think the government did actually bring in, you know, different provinces. So, you know, we cannot speak on behalf of the government.
Yeah, wait, is Amfifka here? Maybe he's going to.
In fact, there's a question for him. Yeah. There's Patience Mavunga who's saying, Mr. Puti, if Mugabe was so important, why did your party remove him with a coup? And then someone else said, the summary of Mugabe is just like when a guy saves a girl from armed robbers and then after the guy sexually abuses her. So then another one, Anna, says, Zanu PF, you're being like chameleons. You removed and shamed him. Now, he's dead, he's a hero, blah, blah, blah. So, Mr. Putin, you might as well respond.
Mr. Putin, are you there, Baba?
Yes.
So, Lapavan Babuza, Nakuluguti, at the end of the day, Mr. Mnangagwa actually helped in getting rid of the former late president. But now you are eulogizing on him and declaring him this and that, you know, a son of the soil, a big man of Africa, a big tree has fallen, and all those kind of things. So people are actually saying, no, ZANU-PF people are actually pretenders. So can you take on that question?
Thank you, my brother. That is a very pertinent question. Look, in the first place, Robert Mugabe was not made to give space because he was no longer popular, but because of some traits of incapacitation which could not see the country moving forward from that time. It saw a lot of opportunities taking advantage of his senility and therefore taking advantage of him and planning a post-Mugabe era. Which era is this one? And it's barely less than 2.5 years, you can see that the vouchers were calculated. But the patriots refused and said, no, we cannot have our good men taken advantage of because of his problem of having overstayed in power. He overstayed. That's a fact. But the fact that he then had to be used by others surrounding him does not set away the fact that he was a good man. Because there is a lot of there are a lot of inadequacies in age. Everyone ologogo kumbolokhulu ekhaya akwazi ugogo kumbukhulu ufine sengumntwana kumbe ufuna ukuthi amanzi asine sithi ikabithi kuyatholakala ngama-stages okuguga kasi vumeni ukuthi umdala lo wayesegugile wacuba ngokuhlala kakhulu wangavumi kulesikhathi ukuthi usegugile adedele abanye anti kusina kudedelwana kodwa ukuthi ngumuntu osebenze kakhulu asingeke sikukhiphe ngenxa yokuthi usethule. Number two, ngike ngezwa omunye umlaleli ebuza ngokuthi kanti ube bazonda yini abantu bakobulawayo yikho ke engasa isidumbu sakhe singasakhanjiswa
ngakonasindaba.
Nxa usithi kobulawayo phela kawutsho enkayi kobulawayo is just another city in Zimbabwe. Pho ke thina lapho eplan ribe sizakhala yini sithi siyamfuna efolose wangejambesi konale kubo mateti lawo bebezakhala yini ekezi lasegwanda lasebebrik bebezakhala yini. Ibulawayo is the second largest city. If the third largest city say we want him as well, besizamfotisa yini? Awuboni nje ukuthi lokhu siyaphikisana nje. Abanye bathi sebhotiswe kakhulu ehanjiswa endlini yakhe, handiswe national sport ehanjiswa kozimba. Kodwa abanye sebesithi alubuhanjiswe kobulawayo njalo. Alubuhanjiswe kobulawayo langaphi. Okokugcina,
siyakuzwa.
Ngizathanda ukuthi abantu banazelele ukuthi ekukhulumeni kwethu ngomgabi simutho njengeqhawe. Mina ngiyedwa njengophuthi wesikhalangela. Angizange ngithi galasiki izici zikhona abaningi sebekhulume ngazo okwamalanga lathi siyazazi aluba kulamathuba okuthi kukhulunywa ngezici besingakhuluma ngazo. Kodwa mina ngikhuluma ngosethule lapha ngikhuluma ngobuhle bempilo yakhe nemisebenzi yakhe. Izici anginasikhathi kangako laso kodwa isiNdebele esiqondileyo sithi akusilima singilebende kwa abantu babayekela ukuthatha leli thuba bathi iZanu-PF siyitholele khonapho. Njalo singakhulumi ngendaba yokuthunjwa kukadokotela sesiyenza ngazathi yindaba ehambelana lokufa kukamgazi. Bakithi abantu ababhidliza leli lizwe sebelamaqhinga amaningi okuzibulalela nokuzithumbela. They have just adopted one of their own and they know it's a stage managed thing that we know very well and we know the choreographers as well.
Yeah, what's the one going up on Loma Baba Putti? So Mr. Putti says the reason why they didn't take him to Bulawayo is because other cities too were going to say, what about us? You know.
Mm-hmm.
So he says that's the primary reason, not of hatred and other things.
Mm.
So then he says in terms of the abduction of the doctor, he says it's stage managed. According to him.
Mm.
So what a call, I think.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tumsora Nanuye Shemrukuti.
Naoni Akumkunu Kurunga.
Ah, Kwakadiko Kurunga.
Ah, Kurunga no Fara.
Hey, Tauritis.
Eh, Panya, Doctor. Eh, the Kungajin, you know, Civis Auti, Gamu, my doctors, Anungo Toro, Atundo, Tanyanga, any 3 days, as you call Nega. Asi urumende inenge itaura ijiti ya isu zote chichi uiji ya uye ndiana arubu ijabasa ilo saka zore wa uti muna umigame Zimbabwe atisina segiri kana wano jiangarika wasi nga zika mtu arubu atora ndiani uye arubu atuma ndiani kwa wati Zimbabwe atisina segiri ya kwana otito kuna ungopezo atese jipangwa ni wapambevu
ayo wa mashoko makupu
saka zinu siri vita ezo.
Saka imi daima wanamkana kuti zvigadzirwe maida kuti zvifambisei.
Ah, chini ndio shuga yoti hurumende inenge ichiramba asi zvinhu zvinenge zvichiitika zviri pachena. Hurumende yagare inoramba zvinhu zviri pachena. Saka zvinhu zvinobhoa zvekuti munhu anenge achichema kuti daima ndigadzirisewo apa famba zvakanaka. Ukachemawo ndiwaonesa wobva wabatoorohwa. Ukati udai wotorohwa zvinotorwadza so.
Dai
waita wagadzisa ipapo kuti mutemo unatoshanda zvezvauri mapurisa aite basa ravo nemazvo kwete kuti vanoregerera vanhu vachingoti vanhu vacho havasiudzika mumwe ari kubvepi vanhu ivavo
kopanyayaubva
vanhu vachitanga ukambwa ka hapana kana wanu vatakambonda kuti abatwa aita mhosva iyoyo yekuti awanikidzwa akafamba munhu
aiwa mashoko makukutu iwayo hanzvadzi. Kopanyaya yeye
hurumende kuti ngaigadzirise ipapo tizive kuti vanhu ava vari kuita izvi vari kubva kupi uye vari kutumwa nani.
Aiwa
zvingava zvinotifadza tikaziva kuti pane mabato vari kuita basa rekuabdakta vanhu kana pasina izvozvo oroa kuti hurumende iri mukati meizvozvo.
Aiwa mashoko makukutu hanzvadzi tinokutendai chaizvo.
Toenda kune mudhara wedu Boboy.
Ehe vari muprovinsi menyuka imomo.
Tinoshaya kuti ko hurumende iri kudaramba futi ichitambisa mari kutambisira kumunhu akafa ivo vapenyu vachitambura sei.
Saka poitwa sei?
Vaifanira kunge vakatoviga mutumbi uyu kudhara kakwete kuramba vakangochengeta ipapo uri kudya mari. Saka zvinhu zvotoona kuti hurumende yedu hatina kwatiri kuenda naye.
Aiwa mashoko makukutu hanzvadzi nekuti nhasi vanhu vakawanda vada kupinda muchirongwa chiregai ndichi
totochautaurisa kafuti nekuti unogona kungozotorwa futi pavache usika saka
aiwa ichokwadi hanzvadzi tochingoti iwa naiwayo mashoma amataura tinokutendai chaizvo. Yeah, so this caller is actually from Hurungwe, which is in Mashonaland West, but he's on the other side. He's saying he's very, very upset with the abduction of the doctor in Harare, saying he wants to know why the government has not arrested anybody yet. And he's saying he's disappointed because by now the government should be coming out to say we've arrested so-and-so and this is what went on. But government is mum. And then he's commenting also on former President Mugabe, because he's from the same province. Mm-hmm. So he's literally saying he feels that the former president should have been buried by now, because there's a lot of money going into the upkeep of his corpse. Mm-hmm. Till the month is over.
Yes, we've got Sikumbuzo Mlalazi, who says, display Mr. Mugabe's body at Blue Roof for the whole month, and let those who want to view it travel there, rather than carrying around a dead elderly person's body in Zimbabwe. We have had enough of that name for over four decades. Let the country move towards forward. Just anyway, Tina. It goes further to saying, Ibingelele inkokheli yami, lapho ubaba uphuthi. Keep on the good work, brother. Then see ngakayi kubaba uJason Moyo othi ngeke ngilethe ubaba uMkandla ngamafitshane. Baba uMkandla ngamafitshane ke ungathi uphosela ukugcina bese usihambela baba uMkandla.
Yebo.
Ye, phosela ukugcina sibili baba uMkandla bese usihambela khonapho ke ngakhona esikhuluma ngakho.
Hayi, mina mele ukucela endichoyo nje ukuthi khona hayi umgabe kaba umfake nje endaweni yakhe kumbe kwafana eyirozika nxa esiya kozimba kaye kozimba. Bemgcina kuphela khona ngale kulokuthi belokhu bempodipodisa imali lezi sazifuna lezi eziyokhu ezidlaliswa ngaleyo ndlela. Yikho khona lokho engingakutshoyo nje, njalo lesizwe sakithi abantu abagcina amasiko abo, ihlonipheni ifa, kodwa nxa sisebanga yile indlela eyibaye yona abantu baluza uthando. Bacina belahlekelwa isineke ngoba into yakhona iyabe singathi sithumathi siba singasaphathi kuhle isizwe, kodwa kuyaye emasiko ethu asiwaphathi ngendlela endlela enhle. Abantu abakudedele khona lokho lanxa kubuhlungu kangako, asakhenini isizwe. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke eMkandla, ungathinela kusasa mntu omdala. Sibongela kakhulu.
Ngiyabonga.
Ye, sithathe ubaba uJason Moyo. Baba Moyo, ungatshona njani? Sizithole kakhulu sibili. Isikhathi du sesidliwe umangoye sibili. Akutsho lapho okufisa ukukwethula khonapho.
Ye, mna bengikhuluma ngiphendula ubaba uphuthi lapho. Uphuthi lapho ukhanya akaphendulanga kahle. Ubaba uMgabe fuzabuye kobulawayo laye angithi. Unkomo wabhuda from Harare wabuya kobulawayo. Yena indaba engabuya ngokobulawayo. Ucwathi ngomunye. Ye.
So ufisa ukuthi nga wena ubona ngani isizathu kuyi?
Uyazonda abantu bemaNdebeleni. AmaNdebele kawafuni kutshengisela ukuthi vele kawafuni. Indaba engabuyanga ngapha.
Hanti yena sezithulele umuntu omdala bese kade ngakatsho ukuthi ngicela ukuthi
le. Yena umnanga kwawo.
Aha.
Abayibo abaphethe uhlelo. Yebo.
Uyabazonda abantu besintwini.
Ya abantu besintwini uyabazonda befuze abhodiswe njengonkomo abambhodisayo.
Ngokutsho ngani khonokho baba?
Ngokutsho ngendlela yokuthi nakhu usuka ulokhu ebhodi Harare laphana usuka wasiwa kuzimba kodwa kobulawayo hhayi.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Odokotela ke ungathi ngakho?
Odokotela lokhu imali yena le ayidlalisayo upresidenti ofuza ukuthi ngayinika odokotela. Odokotela kabakho ku-politics ngoba imali le ifuza ukuthi ngayo yafakelwa odokotela lapha. Yiwo abaphethe impilo zethu. So khona bakula amaphilisi, akulani odokotela, abantu bayagula bayafa ezibhedlela, akulani niks eyenzakalayo.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumango. Sibongela kakhulu baba Moyo, ungathina kusasa.
Siyabonga.
Yes, so that is Mr. Jason Moyo there. He says the money that is being used around for the viewing of the body and all these kind of things should be channeled towards the payment of doctors' salaries instead of doing all this kind of grandstanding.
There's so, patients, yes. Mavunga, who's saying people should actually stand in solidarity with the doctors, because if they don't, bring the doctors back into work, people in Zimbabwe will die, because as we saw earlier on, doctors in Bulawayo have also joined into the strike. They are really not happy with how Dr. Magombeyi has been allegedly abducted, yes, and up until now he has been missing since Saturday. Saka vazhinji vari pano vari kuti aiwa havasi kufara nezviri kuitika izvi, uyezve vari kuti ivo dai hurumende yaita zvainokwanisa kuti iratidze kuti kana pane vanhu vakatora Dr. Ava
vawane kuvachisungwa. Sorry, our time is out. We have to leave it there. We thank our guests this evening. former African freedom fighter Masu Mkandla and parliamentarian Dumuzi Kuti, signing off his gift today in Washington, D.C.
And I'm Marvelous Mklanganya, who is saying, let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngatikuru Pray in the morning, where we'll continue to look at the abductions and also, you know, catch a glimpse at what's going on at the Blue Roof.